chokutangambira kuti ni dakutenda president Edim Rangagwa nekuchirongwa chavo chakatanga pavakawina maelection a 2018 chePoland chavakainvita all political players kuti vauye vaone kuti vanga ona maonerwo ezvepolitics munyika yeZimbabwe zvingafamba sei kuti zvinge zvingava zvingavandira upenyu hwevanhu vemuZimbabwe vachiti ivo mapato ose akakwikwidza tinoziva kuti mune vamwe vanhu vamunorepresenda uyai kupolad tigare pasi tione kuti zvii zvatingaita ini somukuru wenyu wakashagwa navanhu vese inda kudanai.
Saka vacharumbira kukumbira kwakaitwa navamunzora kuti sarudzo dzimbomiswa, munokuona sei?
Vamonzora chavakaenda kuna president vachikumbira kuti mabaelection ambomisiwa vari kuzviita on his right as a citizen of Zimbabwe plus as a political leader of a opposition party MDCT and he has every right to do that. Now tiri kuona isu kuti munhu oga oga unenge akuonekwa sokuti uri kuda kushanda napresident unobva anzi mutengesi. Aiwa, nguva yevatengesi tinoiziva kuti yange yaiitwa zvikuru nguva yehondo ikapera. Iko zvino izvi tiri kuona kuti MDC Alliance yachamisa inoblema chero chunhu chinenge chiitwa napresident nevose vanoshanda napresident. Saka vanhu havachadi zveMDC Alliance. Saka vamonzora vakaona kuti no politics dzemuZimbabwe hadzichadi kuita kungopopotedzana nokubayana bayana nezvigumwe. Dzaakuda kuti tiite politics dzokuita embrace one another, we are all Zimbabweans, ndo inonzi patriotism. Tofana kuda nyika yedu, chido chenyika ndo chaita kuti vamonzora vakwanise kuva munhu weopposition, leader weopposition anokwanisa kuita nhau napresident wenyika Comrade Edim Rangagwa. Zvinhu zvakanaka, toda kuroverera vamonzora mavoko kuti vaarecognize kuti president wenyika ino ndiComrade Edim Rangagwa.